Vachitaura nhasi muHarare pagungano rekuparura kupemberera makore zana ekushanda muZimbabwe, mukuru weCZI amai Sekai Kuvarika vati makambani makuru ari kushanda zvakamanikana kana zvichienzaniswa nemadiki zvavati zvinoda kushandurwa kuitira kuti remangwana ringe rakareruka.
Dzimweni dzenguva vamwe vedu vanogona kunge vachikwanisa kukurumidza kutenderera madambudziko aya. Asi vari foma wavo vanogona kunetseka kutenderera matambudziko avo nokuda kwekuti vanoteerera mitemo, vanoteerera mitero kuhurumende nezvimwe zvakadaro.
Vaenderera mberi amai Kuvarika vachiti mabhizimusi emuno anokwanisa kukwikwidzawo mune dzimwe nyika, asi mitemo yemuno inovadzosera kumashure.
Kana totarisa maopportunity ari kunze kwenyika, maopportunity makuru. Saka handa kuti tiite muonera pamwe business richiti isu tikadai tinokwanisa kutora opportunity. Sehurumende vachiti saka kana zvakadero mungada mapolisa akadai kuitira kuti tikwanise kutora maopportunities iwayo.
Vaimbove mukuru wesangano rinoona nezvemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavison Norupiri vanoti chitsvambe chiri kuna ana muzvinabhizimusi kuti zvigadzirwa zvemunyika zvikwanisewo kutengeswa kunze.
Panoenda president kwavanoenda kunoshanya nekwavanoita zvakawanda wanda, vanotaura nezvebusiness vane vachiti zarurira mikana. Saka mikana yacho vazhinji hatisi kukwanisa kuzoitora nokuti hatisi kuzviona saizvozvo, asi vanoona saizvozvo vari kubatisisa mikana iyoyo. Saka isu sebusiness titofanira kuchiita urongwa hwedu hwokuti toona kuti toexporta sei.
Asi mukuru wesangano remabhizimusi madiki reSMEs International Expo vaDelight Makotose vaudza Studio 7 kuti kunyange makambani makuru achiti ari kubatwa nekuseri kweruoko, hausi mutserendende kune avowo achiri kukura.
Nyika yedu iko zvino vanhu vakabata business maSMEs ende vanofanirwa kuva vanoti vanotutukidziwa vaende pamusoro. Mitemo isatsikirira, even access to funding, mitemo yakasiwa nana RBZ inodzikisira maSMEs.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemaindastiri amaisi Tembiso Nyoni, asi mbozhanhare yavo yanga isiri kupinda, kuchitiwo munyori mubazi iri amai Mavis Sivanda vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo sekuvimbisa kwavanga vaita. Asi hurumende inogara ichiti iri kuvandudza mitemo ine chekuita nemabhizimusi kuitira kuti ashande mune zvakanaka uye kukwezva vekunze. Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mutunhu une mago kuti zvigadzirwa zvemuno zvikwanise kukwikwidza nezvedzimwe nyika dzemuAfrica.
Maproduction costs acho haangafambirani nedzimwe nyika seSouth Africa neTanzania kana kuZambia, nekuti mutengo wamagetsi uri pamusoro onde uye pane zvimwe zvidingwa-dingwa zvinenge zvichibhadharwa, malicenses zvakadaro zvese. Saka zvinonetsa kuti maproducts edu emuZimbabwe ange ari competitive.
Nasi CZI yazivisa kuti ichange ichipemberera makore zana ekushanda muZimbabwe mwedzi unotevera, uye sangano iri richaremekedza mamwe makambani achiri akamira kubva munguva nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Asi mabhizimusi makuru akawanda munyika ari kuchema pamusoro pematambudziko anosanganisira kukwira kwemafuta edzimotokari, kushomeka kwemoto wemagetsi, michina yakwegura uye mitemo yakawanda wanda yaanoti inovadzvanyirira zviri kuzovadzosera kumashure mumabhizimusi avo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.